Masangano maviri anomirira vadzidzisi munyika anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nerevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ azivisa pamusangano waita nevatori venhau paAfrica Unity Square kuti haasi kucherechedza boka reNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC sezvo achiti boka iri harisi pamutemo. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati kupinda munaurirano nehurumende vari pasi peNJNC kuchikora bumbiro remutemo wenyika iro rinosungira hurumende kuti itaurirane nevashandi sekodzero yevashandi.
Gungano iri harisi pamutemo reNJNC. Gungano iri rakagadzirwa kudzvanyirira vanhu nehurumende nenyaya yekuti hurumende inoziva kuti ikawana vanhu vashoma vainoisa muchirumu inokwanisa kuvapa dzimota, inovapa dzimari, inovapa masters, votengesa struggle yemaworkers, votengesa the ordinary teacher kunze the ordinary worker. Saka tiri kuti zvese zvavari kuita nezvavachabuda nazvo pamutemo weZimbabwe itadza section 65 constitution yenyika yedu hazvitendegwe nekuti vari kutora chidocument cha 1997 asi ndo vanhu vamwe chete vari kuramba vachiparidza kuti varida kuadjusta malaws edu. Malaws edu anofanira kuadjustiwa mamwe acho ndoyanoenderana collective bargaining yatiri kutaura nezvayo. Hatina need yekutarisa chimutemo cha 1997 which is outravised. The supreme law now should take over and toita collective bargaining iri proper voteerera zvichemo zvemawekers.
Zvataurwa navamasaraure zvatsinirwa nemunyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe avo vatiwo havasi kuzotambira zvose zvichabvumiranwa nehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pavachaita nhaurirano nehurumende panyaya dzemihoro pasi peNJNC sezvo hurumende ichisarudza masangano inoda kutaurirana nawo pasi pemutemo Statutory Instrument 141 wemuna 1997 unobata nyaya dzevashandi vehurumende.
Tiri kuti NJNC inofanira kuti iwe zvainofanira kunge iri chokwadi ndechekuti NJNC as is presently constituted haina kumira zvakanaka. Chikuru ndechekuti NJNC iri kuitwa iyi ine masangano mashoma mamwe ese akavharirwa panze. Ndikakuudza ini kuti PTUZ mumashandi vehurumende we are the second biggest union in Zimbabwe. But imagine kuti wa negotiations ne government and takavharirwa panze. Saka how does that become genuine? Kana government iri genuine about this thing, every union registered must be allowed to come in and engage.
Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu paunenge washevedzerwa negurukota rezvevashandi uyo wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera zvisinei nekuti ATUZ nePTUZ varamba kupinda musangano uyu.
Ndovimba kuti nezuro patakaenda kumusangano watakaenda watakasangana nemaminista aya takaenda tiri mhuri imwe chete yevashandi vehurumende pasina zvokuti isu tiri kuApex Council, isu hatisi kuApex Council, isu tiri kuNJNC, isu hatiko. Zvekare maunion ose anomirira vashandi anosvikaiwo 16 vanozokwanisa kuenda kunomirira kunokurukura nehurumende anongosvika mapfumbamwe chete asi havaende nepfungwa dzavo vega, vanenge vachienda nepfungwa dzinenge dzabva mudare nekutsvanzvurudza kweApex Council. Saka nezuro tabva kumusangano nehurumende ose maunions anoti ari muApex Council nevasiri muApex Council takasangana tikapa chisungo chatakapa ipapo chinova icho ndicho chetichasumuka nacho tuenda nacho kuNJNC mushure mekunge tangodeizwa nehurumende.
Asi vamushangu vati havasi kuzobvuma kutambira mari shoma kubva kuhurumende sezvo vachiti mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende pari zvino ishoma zvikuru zvekuti vazhinji vavo havachakwanisi kuenda kumabasa.
Mari yedu ngaive inotenga, ngaidzoreredzwe simba rayo rekutenga. Tichadazve kuti iwo hurumende izive kuti isu bonus ravakatipa harigoni kunge riro richiiswa muzvidimbu zvidimbu risina kunge rakakwana, ngari uye rakakwana. Chechitatu, tiri kuti hapana chinoitwa nehurumende chisina isu mukati. Isu tisuvaridzi vemutambo, tisuvaridzi venyaya kuti hurumende basa rayo riendere mberi. Tisu isusu zvinotongokarika here? Tongogadzikirwa ngonzi nhasi irya nebinzi, nhasi idya nederere. Mambondibvunzawo kuti ndoda kudya nei here?
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kutinzwe kuti musangano wangu wakatarisirwa kuitwa nhasi weNJNC uyu watadzikwa nei kuitwa uye kuti uchazoitwa rini sezvo patavabata kasingaperi panharembozha yavo vanga vachiti vakabatikana. Kunyange veAtus nevePTUZ vachiti havasati vatanga kuramwa mabasa, muzvikoro zvizhinji zvemuHarare manga muine vadzidzisi vashomanana, uye mune zvimwe zvikoro vana vanga vachitamba zvavo pasina anovadzidzisa. Mumwe mubereki nemwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kutafara vaMax Wondlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi nekukasika kuitira kuti vasarasikirwe nemari vachibhadharira mwana wavo anenge asiri kunodzidziswa.
Tiri kuona kuti zvavari kukumbira kuhurumende zvinhu zvinoonekwa. Isusu tiri kuti maticha ngaabatsire nehurumende kuti vana vedu vakwanise kudzidza kuzvikoro zvavo.
PTUZ inoti nhengo dzayo hadzisati dzatanga kuramwa mabasa, asi dzichange dzichienda kumabasa kwemazuva maviri pasvondo. Yakamirira kuti hurumende itore matanho mukati memazuva 14 akatarwa mumutemo kuti vashandi vazivise mushandirwi vasati vatanga kuramwa mabasa. Asi vamasaraure vati nhengo dzesangano ravo hadzisi kutokwanisa kuenda kubasa zvachose, sezvo vachiti sevadzidzisi vekumaruwa ndivo vanonyanyoomerwa neupenyu kana mari dzavari kutambiriswa dzisingavakwanire.
Pamutemo isusi amaugamita tura kuti tizazinune takazivisa employer kuti ticharegera basa musi wa 31 zvireva kuti notisi yedu ishamachiwa musi wa 14. Izvezvi vashandi vese vatinomirira hapana ari kuenda kubasa nekuti havatogoni kuendako, vari incapacitated, havagoni kuendako, vari displaced. You understand kuti maruro wateachers vamwe kushandira makilomitas anosvika ku300 km kubva kumaworkplaces avo, havatokwanise kumbobvira vasvikako, kana vakasvikako havakwanise kutombodya, havakwanise kutowana zvekushandisa. Asi musi wa 14 tinenge tanotisi yedu yende strike inenge yamachiwa, zvireva kuti hatichatoende kubasa zvakutoudza imbulaya kuti chero tikawana chikafu chero mvura yakuma chero chii zvese tikazviwana hatichaende kubasa kusvikira nyaya yema US dollars yagadziriswa.
Vashandi vehurumende vanosanganisirawo vana chiremba vanoti vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica sezvo vachiti mari yavari kupiwa iye zvino yakafanana nemutero wembwa. Asi nekune rumwe rutivi, hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo nemadhora ekuAmerica sezvo ichiti homwe yayo yakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.